mutongi wedare pakupera kwekutongwa kwenyaya iyi ati achapa mutongo wake muswateri mwedzi uno izvo zvaita kuti magweta aite chikumbiro ichi vachiti zvinhu zvachinja kubva pakambonyimwa chikumbiro chekutanga mwedzi wapera rimwe remagweta ava kuraone vamati mureri vati vave kumirira zuva richapuwa mutongo
Continuation of trial has my witness also defense of how we are to close a case yedu. That close a case yedu, Mutongo has got to see judgment was what 10 September. So, because I'm the error of the data to come to the trial, to the other to the Tongo, I should have come back judgment, the arms were 10. So, I got as Bokas was the true Budam Dari, Mutongo at Tayo, Panacha Chinja, Bakatanga, we have a Kura one, who caught Sakawati. Dismiss application yedu yatataita.
Chikwata chemagweta ava kurawo chinosanganisira vaPhilip Shumba, vaDirekicharamba, vaOmen Mafa uye vaColin Maboke vanova zvakare meya wedhorobha reMasvingo. Vashumba vaudza Dare kuti mapurisa aive zvapupu panyaya yerupomerwa wakuraone haana kupa humbo hwakati tsvikiti hwekuvasungirira nemhosva yekukurudzira vanhu kuti varatidzire musi wa31 Chikunguru nekupisa matai nekuvhara mugwagwa wekumasava zvamahanje. Asi mutongi wedare muzare madondo varamba chikumbiro ichi vachiti hapana zvachinja uye pane mukana wekuti mhosva yakaparwa inogona kuendesa munhu kujere kwenguva refu nekudare musungwa anogona kutiza mune imwewo nyaya kanzuri yeguta remasvingo iri kuparwa chirongwa chekufamba mudzimba ichibhadharisa vanhu mari dzemitero sezvo vamwe vave kuti havakwanisi kuenda kumahofisi ekanzuro nekuda kwechirwere checoronavhairasi meya Maboke vati vatora danho iri sezvo kanzuri yave kutadza kuita basa nekushaya mari
kanzuro takatora danho rokuti tione kuti tikolekte mari kuvagari tichitaura kuteerera mudzimba izvi takazviitira nemhando mbiri nekuda kwemareasons maviri yokutanga tiri kuona kuti vagari vamwe vari kuita dambudziko rokuti vafambe kuenda kumaadmin offices vedu nenyaya dzemalockdown regulations saka taona kuti zibeta kuti tinte mudzimba tikolekta mari imomo mudzimba chechipiri kana vanhu vakaita chikwereti chagari sacharebesa vanhu vanoteverekwa saka tiri kuona kuti tisati tavateverera vagari nokuvaendesa kumadebt collectors taona zvakakosha kuti isi tiite zvekutanga kuvateverera mudzimba tichivayeuchidza kuti tauya kuzokolekta mari yedu yamnoti all
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura muzvare rumbidzai magurupi ravati vanotambira chirongwa ichi asi vakurudzira kanzuro kuti ishongedze vashandi vayo vachapinda mudzimba nezvipfeko zvokudzivirira COVID-19
isusu semura tinochigamuchira chirongwa ichi nekuti tine programu yatakaparira iye inonzi We Pay You Deliver naizvozvo kutivinga kwavari kuita mudzimba nguva ino yekuona musingafambiki kwakanaka chaizvo asi tinokurudzirawo kanzuro kuti pana avo vachange vachifamba mudzimba ngavavape PPE yakakwana nemasanitizer kuitira kuti vasaparire vagari chirwere ichi chekorona zvakarewo vameke sure kuti masystems avari kushandisa ekolekta mari anga ari transparent uye ariwo ega anenge achishandiswa kuti vati vagari vasabirwe mari dzavo
asi vamwe vagari vanoti vanotyira kuti vakabhadhariswa mudzimba vanogona kubirwa mari dzavo nevashandi vekanzuru kana mamwe matsotsi anenge achizviti vashandi vekanzuru asi vaMaboke vati hapana chekutya
vaita mamesures akawanda yokutanga ndeyekuti ivo vashandi vedu pavachange vachienda kuvagari vachikolekta mari vakazvidzivirira here vanopfeka zvakanaka here zvinoita kuti vasabatira chigwere checovid uyezve kuti vasapakurira futi chigwere checovid kuvagari chechipiri tine mamesures zvaatikaita pavashandi vedu kuti pasavane mukana wekuti pano vanogona kuba mari yavanenge vakolekta chimwe chemamesures atikaita ndechekuti hakuna mugari anobhadhara mari iri kesh mari inobhadharwa pabhilakodhi rekukanzuro uyezve mari inoitwa zvekubhadharwa iri swipe hatisi kuda kuti tigamuchire keshi
nyaya yekuti vagari vakawanda vagari mudzimba nenyaya yekuedza kurwisa COVID-19 iri kuba kuti vashaye mari yekubhadhara mitero ndakamirira Studio 7 Masvingo tini Godfrey Mutimba